Ko gona kunenge kudada yakananga kuKongo kunosangana neOtoyo D Oyo iyo isina mukurumbira wakanyanya makwikwi enhabvu yemuAfrica. Mumbatanidzwa wezvikwata weCup Champions League, FC Platinum iri kufanira kutanga iri kunze kwemusha sondo rino nemugovera mumutambo uyo inofanira kukunda kana kuita mangange yakatarisana nemumwe mutambo pamusha musi wa 22 zvita. Mukutanga kwegore rino, FC Platinum yakatadza kusvika Min League stage yeCup Champions League mushure mekudamburwa pamusha nekunze kwemusha zvekare nePrimeiro de Agosto yekuAngola. Asi kune vamwe vakaita sava Sevia Sumba vanofunga kuti FC Platinum inokunda iko zvino vachiwedzera ivo kuti nhoroondo haina chainobatsira mumutambo wenhabvu.
Ndikuona FC Platinum ikutamba bhora. Kutora kwayakaita league ka hazvireve kuti nyangwe yakarohwa last time ka icharohwa futi. Ende inenge ine motivation yekuti inofanira kuti irohwa futi. Saka inini I'm behind FC Platinum zvachose, because tikatasa history yematimu akarohwa nevamwe matimu hazvireve kuti acharamba achirohwa.
Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza ari kutarisirawo kuti mwaka uno vanokwanisa kukohwa zvine mongo mukutamba kwavo muAfrica.
Kana mwaka une zvavo, kana pakurima chaiko pane rimwe gore rotanhu vanokohwa, rimwe gore havakohwi. Saka ndinodaira kuti gore rinotangwa zvakanaka, kune pamwe tiri kutarisa kuona gore rakanaka.
Mapeza nevatambi vake vari kutarisira kuramba vari mumhemberero mushure mekunge Redwell Chinyengetere akatambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year, Mapeza wacho achidomwa kuve coach of the year. As FC Platinum inofarira kungwarira Otoyo D Oyo iyo yakabuditsa Primeiro de Agosto makunda ne 2018-2019 Cup Champions League nezvibodzwa zvekunze kwemusha. FC Platinum iri kutarisira kutevera mutsoka dzeDynamos munomutapa neCaps United kubudirira kusvika muMin League stage yeCup Champions League umo mune mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.